Manyuchi anoti haasi kuzorora kusvikira adzivirira bhande rake reuremu hwemiddleweight izvo aifarira kuve akaita musi wa4 kubvumbi, asi mutambo uyu ndokumiswa nemhaka yechirwere checoronavirus. Manyuchi anoti ari kugadzirira mutambo uyu ari kumusha kwake kuChivhu, uko ari pasi peCharles Manyuchi Academy, iyo akatanga kuti atimudzire mutambo wetsiva mune vechidiki. Mutambi wemuZimbabwe uyu ari kufanira kurwa naMohammad Sebiala wekuUganda, achidzivirira bhande rake reWBF, iro akatora mushure mekurova Diego Galado wekuArgentina muna Gunyana gore rapera. Manyuchi ari kuda kuti pachazoitwa mutambo uyu anenge akagwinya zvekukwanisa kudzivirira bhande iri zvine mutsindo. Mutambi uyu anoti achawisira pasi seDiana sezvaakangoitawo vamwe vatambi vakashanya muZimbabwe kusanganisira Galado.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu asira rasi. Handisiri ndini ndakaparudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru. That's why ndine chirova zvangu chevatatu. Kutanga kurova vanhu vachirara ndakangodzira kare vachingorova chirara, asi nyaya yekuti ndakurera muno muZimbabwe ndosaka mava vanhu vakutaura kuti sei vachingorova vachirara, sei vachingorova vachirara. Kunyange kunyika dzavo kwandaifamba ndaingovarova vachirara.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013, apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union mushure mekurova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muongorori wemutambo wetsiva vakudzaidere vanoti Sebiala ari kutevera munzira yaDiego Galado, uyo Manyuchi akapunzira pasi munharaunda yechitatu.
Aiwa, Manyuchi andokunda zvitarisa zvaakaita mukomana wekusouthern america zvaakamuita paipai. Hadoni kuti senze chance bhozi chibhagira chake fane chekulefti chakanyanya.
Manyuchi haasati zvekare amborohwa kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia, uko airwa ari pasi peOriental Boxing Promotions. Mutambo naSebiala ndewechishanu Manyuchi achirwira ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.